hongu vanhu vari kuramba vachinyoresa mumasenders akasiyana siyana emaprovincial nemadistrict senders ezek, nokuti ino inguva yecontinuous voter registration tichitarisa mutemo weelectoral law. Saka vanhu vasati varegista vane mukana wokuti varambe vachiinda kumaregistration senders akatarwa iwavo kuti vakwanise kuregista kuvhota. Nguva iyi iripo kusvika panoannounswa kuti maelections ari kuitwa, pai panoitwa inonzi proclamation for the election. Ndo panozongostopwa chete vanenge vachizoda kuti varegiste kuvhota muelection iri kuitwa muna June kana muna July. Saka nguva ino inguva yakakosha zvikuru kuno uyo asati aregista kuti ainde kunoregista.
Ko vaiva kusvika makore 18 iyo mwedzi inoyi pasati paitwa iyo proclamation yamuri kutaura iyi, vanokwanisawo kuenda kunonyoresa kuvhota?
Ndizvozvo chaizvo, avo vari kusvika makore 18 mukana wavo zvakare wekuregista kunovhota. Saka vakasununguka kuti paanonge angosvika 18 ipapo abva angosumuka kuinda kuregistration center oregista kuvhota.
Saka vari kunyoresa ezvino izva vanokwanisa kupinda musarudzo here, nekuti blitz ya yakapera?
Vari kunyoresa nguva inoyi vanogona kuzovhota panoitwa sarudzo, nokuti zvinozomiswa chete apo panenge paitwa proclamation naPresident kuti election yakuda kuchiitwa. So nguva ino kusvika panoitwa proclamation iyoyo, wese anenge akwanisa kunyoresa kuvhota anenge ane kodzero yekuvhota mumaelections ari kuteverai.
Ko vamwe vachiri kuti isu takambovhota musarudzo dzose dzapfuura idzi, vanokwanisa here kupinda musarudzo idzi kana kuti munhu wese anofanira kunyoresa patsva?
Chirongwa chiri kuitwa ichi ndochokunyoresa patsva munhu wese akambenge ari muvhoti kana kuti anga ari vhota kumashure, nokuti voters roll yakanga iripo yanga iri manual voters roll. Tachinja nokuti ZEC iri pachirongwa chokubudisa electronic voters roll, iyo iri kunzi BVR iyoyo, iyo electronic voters roll. Saka munhu wese akambenge ari vhota kumashure uko anofanira kunyoresa patsva, nokuti akasadaro haakwanise kunge achizovhota musarudzo dziri kutevera.
Totarisawo zvimwe zvamuri kuonawo takatarisana nesarudzo idzi vamakoni, zvii zvimwewo zvamuri kukurudzira kuti zvinge zvichiitwa sarudzo dzisati dzaitwa kuti dzisazoite mutauro?
Tiri kuona kuti President nehurumende vativo vari kuinvita manda national observers kuti vaye kunoobserva maelections. Takaonawo kumasangano akawanda akanzi iwo anga ataridza kuti vanoda kuobserva maelections muno vachibva kunze kwenyika. Izvozvo zvinokurudzirwa zvikuru kuti maindernational observers vauye kunoongorora kuti maelections ari kufamba zvakaita sei. Asi maindernational observers havakwanise kuuya nouwandu hwavo, havakwanise kunge vari mumapolling stations ese, kureva kuti zvakakosha kuti malocal observers vave nemukana wokunge vari papolling station yega yega vachiona kuti zvii zviri kuitika papolling station iyoyo. Asi chikuru chinotitadzisa kuti tinge tichikwanisa kuenda nouwandu kunoobserva maelections paevery polling station, nokuti totari tiri kunzwa kuti mapolling stations anenge ari more than 10,000. Chinotitadzisa kuti tinge tiri papolling station yega yega inyaya yokuti malocal observers vari kunzi vanofanira kunge vachibhadhara inonzi accreditation fee. Musarudzo dza2013 accreditation fee iyoyo yanga iri $10. Saka zvinoreva kuti sangano rakaita seZimbabwe Election Support Network kana richida kuti rive nemaobservers anenge achienderana nemapolling stations aripo, kureva kuti mari yatinge chida inogona kunge ichipfuura 100,000 imari yakawanda haiwanikwe nyore.